Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kava tereri, tinosangana zvakare manira anasi uri musi wechipiri, gumi guru 10, 2017. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda votaura pamusoro pechirongwa chekunyoresa kuvhota icho chaparurwa nhasi mudzimwe nzvimbo sezvo chirongwa ichi chiri kuitwa mumatunhu mashoma panguva imwe chete. Nyanzvi dzozeya zvinoreva kuvandudzwa kwedare remakurukota uko kwakaitwa nezuro nemutungamiri wenyika Robert Mugabe pakatariswa nyaya yekuvandudza upfumi wenyika. Studio 7 inoita hurukuro nava Patrick Chinamasa avo vakabviswa pachigaro chekuvagurukota rezvemari panguva iyo vaipinda musangano wemakurukota ezvemari muWashington DC nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Peace Project rinoti riri kushushikana zvikuru neurongwa webiometric voter registration uhwo rinoti hauna kudzidziswa zvakakwana vanhu vanofanira kunyoresa. Sangano iri rinotiwo rafamba munzvimbo dzakawanda rikaona zviri kuitika muchirongwa ichi. Ratiwo vanhu vari kunetsekana kuwana magwaro ekunyoresa kana kuti maafidavit zvikuru kumaruwa akaita semutoko, chipinge, chimanimani. Uko rinoti vanhu vari kuratidza kusaziva zvavanofanira kuya nazvo kuti vakwanise kunyoresa kuvhota. ZPP inotiwo sangano reZimbabwe Electoral Commission rinofanira kusimudzira dzidziso kuvanhu uye kujekesa mari inofanira kubhadharwa nevanhu kana vachina kusainirwa magwaro avo nemadzishe kana vamwe vakuru vakuru mumatunhu avanogara. Tanonoka wande weStudio 7 abata mukuru weZPP muzvare Justina Mukoko kuti tinzwe zviri kuonekwa nesangano ravo muurongwa weBVR uhu.
Tine zvinyunyuto zvakati kuti ndofunga chimwe chiri kunyanya kutineta inyaya yekuti dzidziso ine chekuita nekuvhota yanga isati yanyatsofamba kwese. Saka kune dzimwe nzvimbo kwanga kuchivhurwa kuchishaika kana munhu mumwe chete anenge aripo kuratidza kuti mashoko aya haana kufamba. Mune dzimwe nzvimbo zvekare vanhu vanga vasiri kuziya chikonzero chavari kuendera kumasenta iwayo. Vamwe vanga vari kutofunga kuti vari kuenda kunoongorora kuti vaone kuti mazita avo aripo here. Havana kuziya kuti vari kutoenda kunonyora. Vamwe vanga vaendawo ne malicense avo kutyaira motikari chinova chinhu chisingatambirwe seform of identification nekuti mashoko aya haana kunyatsofamba. Asi tikazotarisa nyaya iri kunziyo proof of residence ndo yanyanya kuita matambudziko makuru. Vheki iri kupa inonzi VR9 form rekuti munhu unonyora sewozosainirwa nacommissioner of oaths. Fomu iroro harisi kutengeswa.
Vanhu venyu vari kutaura kuti chinyi kwavari kuongorora
kumaruwa. Tiri kunzwa kuti isusu vamadzishe nana sabhuku vari kubhadharisa vanhu kuti vavanyorere tsamba dzekuti munhu anogara munzvimbo iyoyo. dzinova mari vanhu dzavasina.
Shamunoda kuti chigadziriswe nekukurumidza pari zvino chii?
Chatiri kuda kuti chigadziriswe nekukasika ndechekuti mari idzi dziri kubhadhariswa vanhu kuti vanyorerwe tsamba yeproof of residence dai dzabviswa nekuti vanhu havana mari idzodzo. Dzichapedzisira dzaita kuti vanhu vasaende kunonyoresa nekuti mari dzacho havana. Dai zvangotaurwa kuti kana munhu ari kunyorera munhu proof of residence iri kungonyorwa pachena pasina mari inobviswa.
Musvarejisina Mukoko ndiwo mukuru weZimbabwe Peace Project vanga vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Veruzhinji pamwe nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vanoti kuvandudzwa kwakaitwa dare remakurukota nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe hakuna zvakunobatsira mukugadzirisa zviri kunetsa munyika. Nyaya iyi yatumirwa nemutori wedu wenhau Thomas Chiripasi asi tikaiverengerwa naMike Hove weStudio 7.
Veruzhinji muHarare vakaita sava Francis Machimbidzofa vanoti zvichitevera makakatanwa ari muzanu PF, munhu anonyanyorasikirwa zvikuru nezvakaitwa navaMugabe ndiva Emerson Mnangagwa, avo vakadzingirwa makurukota maviri anovatsigira vachinga Dube naamai Priska Mfumira, avo vanonzi vari muchikwata cheteam Lacoste. VaMachimbidzofa vati gurukota idzva rezvemitemo vaHappyton Bonyongwe, avo vakatsiva vaMnangagwa segurukota rezvemitemo, havana zvakawanda zvavanokwanisa kuvandudza mubazi iri nenguva pfupi yasara kuti sarudzo itsva dziitwe.
Akabhineti itsva yakaiswa naMugabe zvakafanana nokuti haana zvaakatomboita, otherwise deni akangorega zvakatodaro zviri nani, because ukatora munhu anenge Bonyongwa anoziva chii kuministri yapowa yejustice utonazokuti hazvina zvazvinobatsira ende hazvina zvazvinoyamura vana veZimbabwe.
Nhengo yeMDCT vaShakespeare Mukoi vati kudomwa kwemakurukota matsva kwakaitwa navaMugabe kuedza kugadzirira sarudzo dzegore rinouya. Kunyange hazvo vaMugabe vakati vanhu ava vakapiwa zvigaro izvi nekugona kwavo basa.
Nyaya yerishafo yekabhineti yakaitwa naRobert Mugabe haina zvizhinji kana kuti chimwe chete chainogona kunge ichichinja, nekuti dambudziko ratiri kutarisana naro senyika idambudziko relegitimacy. Iko zvino izvi muri kuona takatarisana nesarudzo dzeutungamiriri hwenyika. Sarudzo idzodzo dzikasafamba zvakanaka, the problem yatinayo kana kuti dambudziko ratinaro mukati menyika inoiyi reillegitimacy rinongoramba riripo. Saka kunyange ukatora nyanzvi dzinoziva nezveikonomi, ukatora nyanzvi dzinoziva nezvemari, nyange ukadzipa portfolio yakaita sei, as long tine an illegitimacy crisis hazvigoni kunge zvichichinja chino.
Asi imwe nhengo yeZANU PF muzvare Chengetai Magwaza vanoti vanhu vakadomwa navaMugabe ava vanhu vanokwanisa kuita mabasa avo uye vachange vachibatsirwa nenyanzvi dziri mumapazi avachange vachitungamirira.
Kusarudzo kwakaita makurukota aya navaMugabe zvinoratidza kuti vanhu vavanovimba navo mukushanda basa muhurumende. Tikatarisa pakushanda kunoitwa maministries, mapermanent secretaries, ndoo vazhinji vacho vanenge vakadzidzira basa rinenge richida kuitwa maministries. Saka ndoo vanotakura mutoro wese wekubata basa rinenge richiitwa. Maministers vangori mafigureheads semaonero angu.
Zvichakadai, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Rohanya vati pane zvinhu zvitatu zvingadzidzwa kubva mukuchinjwa kwakaitwa mamwe makurukota ehurumende navaMugabe neZuro.
Dzidzwa yakaiswa navaMugabe inoratidza zvinhu zvitatu. Inoratidza nyaya yekuda masimba, kana tingati power, patronage negreed. Kana tichitaura nyaya yemasimba, munotaura vanhu vakafanana navaBonyongwe vakaiswa navaMugabe, vaMupofu vakaitwa minister of home affairs. Ndo zvinoratidza kuti vaMugabe ipapo vanga vachiruka nyaya yemasimba, nokuti vaBonyongwe vatora masimba neministri yakachirwana naMnangagwa inokosha unengori leader wehouse.
Kunyange hazvo muzanu PF muine makakatanwa ekuti achatora matomwa kubva kuna vaMugabe ndiani, varuhanya vati kuchinjwa kwakaitwa makurukota aya hakunei nekubvisa mapapiro avaMnangagwa, avo vanonzi vari kuda kuzotora masimba kuna vaMugabe kana vachinge vabva pachigaro. Varuhanya vati vaMugabe munhu ari kuda kutofira pachigaro.
Vamugabe vamanga kuhanga sina mapapiro kumbo challenge vamugabe. Mapapiro hapana mapuna ni kwanza ira mapapiro. Kana uri mupolitiburi inochewa na vamugabe. Kana uri mucentral committee inochewa na vamugabe. Kana uri muhurumende inochewa na vamugabe. Ah, tinonyanya kuanza maperceptions not chokwadi. Muna ane mapapiro chete muzanu kumbukano kuti vamugabe.
Zvichaka dai, makurukota akadomwa navamugabe nezuro, aya atora mhiko dzebasa nhasi, achibva atopinda mumasangano emakurukota ehurumende. Nyaya iyi yatumirwa nava Thomas Chiripasi, ari muHarare, mukaiverengerwa neni Mike Hove.
Vaimbova gurukota rezvemari vapati chinamasa nezuro vakaudza Marvelous Muhlanganya wewe Studio 7 kuti vakange vari muWashington kuzopinda mumisangano yeWorld Bank neInternational Monetary Fund iyo yatanga nhasi. Vakataura izvi vari pamusangano wemakurukota anoona nezveupfumi wakarongwa nesangano reMicroeconomic and Financial Management Institute of Eastern and Southern Africa nezuro. Mushure mekunge vapinda musangano uyu ndipo pakabva padomwa makurukota matsva vachinamasa vachibviswa pabasa ravo richipiwa vaIgnatius Chombo. Ngatinzwe hurukuro yavakaita naMarvelous Muhlanganya uye vasati vaziva kuti vatorerwa basa ravo.
Ndingati tauya kumisangano yeIMF neWorld Bank, Reserve Bank Dr. Mangudya nevamwe staff yavo, tine machief executive officers emabhanga edu ekumusha, ZB, AgriBank, Standard Chartered, Barclays Bank ne wakati wande wari kuno FBC wari kuno. Ino ndauya na permanent secretary weku ministry weku finance tiri kuno. Chinonyanya kutiunza kuno ima meeting e World Bank na IMF. Senyika tiri nengo ye World Bank na IMF. So pama meeting haya patenge tichisungi roge tiri po. Asi iso tunanya wanzo kuhuya tine delegation ya kati kuti. Geshe kuti pano ita misangani ya kawanda. Tinga tima side meetings. Ndiyo nguwa ya tino sangana one ma financiers anubva kune dzimwe nyika tichiedza kuronga kuti tingawane herewo capital inokwanisa kunge ichiuya kumusha either yekukwereta kana kuti inenge iri equity yotinoti investment equity bva kuChina kuEurope kuAmerica nekuAfrica. Tinenge tiri kuno kwesvondo rese.
Asika vachinamasa muri muno panguva apo zvinhu zvisina kumira zvakanaka panyaya yemari. Takanzwa kuti kwakutoshandiswa iko mari dzakadai semaranzi nezvimwe zviri kufamba sei panyaya dzemari idzi.
Zviro ndingati zviri kufamba nemutsetse uyo takatara kundoti bedzi zvinotora nguva. Icho ndinoda kuzivisa vateereri ngechekuti zvizhinji zvotakaita zviri kufamba. Tikatora production yegold. Ndinoona inini ndichipinda pa Ministry of Finance muna 2013. Nyika yai producer 12 metric tons yegold. Gore rapera takasvika 22.8 metric tons. Tikaongorora futi ku platinum tinoona ma production ari kukwira. Tikaongorora ku ferrochrome zvimwe chetezvo. Ku nikero zvimwe chetezvo. Ku agriculture gore rino tine maguta atisatamboona. Nyaya iyo wataura ye currency. Hapana nyika inoti mari yese iri mubhanga inofanira kunge iri cash.
Avo vanga vari vaPatrick Chinamasa vaimbova gurukota rinoona nezvemari vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muno muWashington DC muAmerica. Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reHuman Rights Watch rinoti mauto emuRwanda anogara akaita vanhu kafira mberi kuvapisa nemagetsi uye kuvarova senzira yekuti vabvume mhosva dzavanenge vachipomerwa. Ongororo yakaitwa nesangano iri inoratidzawo kuti kune vanhu zana nevana avo vakasungwa ndokuchengetedzwa zvisiri pamutemo munzvimbo dziri pasi pemauto emuRwanda pakati pegore ra2010 na2016. A varwisi vemoto mucalifornia varikuenderera mberi vachirwisana nemoto unonzi wauraya vanhu gumi nemumwe ukuwo zviuru nezviuru zvevanhu zvichinzi zviri kutiza misha yazvo. Hapana ari kuziva kuti moto uyu wakakonzerwa nei, kunyange hazvo moto yakadai ichigara ichiitika mucalifornia panguva dzino. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nasi vatoresa mhiko makurukota ehurumende avakadoma nezuro mudare ravo ravakavandudza. Mumwe atora mhiko nasi ndiDr. Ignatius Chombo, avo vave gurukota rinoona nezveupfumi idzva. Ko, vaChombo avo vakaita zvidzidzo zvakanangana nedzidzo vangakwanisa here kumutsiridza upfumi hwenyika? Nengo yeZANU-PF inomirira Harare East mudare reParamende, vaTerence Mukupe, vanoti vaChombo vanoda kupiwa nguva kwete kuponderwa musaga.
Of course, chinhu chashandisa vanhu vakawanda kuti vaChombo vaitwa minista wefinance, nekuti vanhu vanenge vachitarisira kazhinji kuti tanofanira kuiswa munhu ane unyanzvi hwefinance. Asi chamunoona ndechekuti I think the last time pakapedzera kuiswa munhu ane unyanzvi hwefinance kuti aite finance minister, hadini chakapedzera navachambati ngavamo hapa nguva voona kuti vanoifambisa sei minista.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Free State kuSouth Africa vaCalvin Mudzingiri vanoti kuti bazi iri rishande zvakanaka zvinoda kuti hurumende idhonzere divi rimwe chete.
VaChombo navaChinamasa vanhu vagara vari mugovernment kwenguva yakareba, maministra vakashanda ese, havana chinhu chavakanyatsokuita chekuti chatingati chavakaita chavakachinja mugovernment. Saka ndingoona kuti kungotenderedza vanhu.
Ko, vamwe vaimbovawo makurukota ezveupfumi vanoona sei kudomwa kwavaChombo uku? Dr. Simba Makoni, avo vave kutungamira bato rinopikisa remavambo kuSiledon, vanoti kudomwa kwavaChombo uku hakuna zvakunobatsira nekuti hurumende haina kuzvipira kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Kungosudurusa munhu kuti enda unotamba uri apo, itimu yacho yese isingagoni bhora, unotarisira zvakasiyana sei? Saka hatingooni kubviswa kwavaChinamasa chete, kutenderedza kwavakaita vanhu kubvisa vachiisa zvese hazvina zvazvobatsira nyika.
Vaimbovawo gurukota rezveupfumi muhurumende mubatanidzwa uye vari mutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti hapana chiri kuchinja nekuuya kwavaChombo.
Chekutanga paReshuffle in general ndepekuti kune to the ordinary people, kune vanhu vari kuzvifambirwa zvavo, kungai kutoloto, kodzani, kudotito, kuchenda mbuya. The reshuffle is meaningless. It will not make a difference kune vanhu, kune munhu mutema. However, this reshuffle it's a vicious reshuffle iri kuratidza kuti nyaya dzemafaction muZANU-PF dzawandisa.
Vabiti vanoti havo vaChinamasa vanenge vangavaremerwa nemutoro uyu.
Uchatoda vana vekuHarvard, vana vekuOxford kuti vanyatsoita unpack the impossible thing which he has done. He has created the economic deformity chinosanganisa mafeatures eeconomic recession chamatera manje nehyperinflation. So pana Chinamasa he should have been fired, but kuti mumi mozotiwo Chombo anarane economy munonyepa. Zvakafanaka nekudaidza remote bere ngarichengete mbudzi nehwai, hazvigoni.
VaChombo vari kubva vatambirwawo nebudget yavo yekutanga inofanira kuparurwa mwedzi unouya. Izvi vari kuzviita havo kunyange hazvo vaChinamasa vainge vave pedyo nekupeta urongwa hwavo. Tabvunza vaMukupe kuti vanoona sei nyaya iyi.
Handisi kuti pane nguva yakareba yekuti vaite any impact yakakura. Saka I think chinhu chekungotiwo pabudget rogadzirwa rinenge riri riri budget rine chekuita navaChinamasa kuzvivanga chidrive issue yacho.
Kubviswa pachigaro kwavaChinamasa kunotevera kunetsana kukuru kuri kuitika mubato reZANU-PF uye nyaya yekuti vaMugabe havana kufara nekukwira kwakaita mitengo yezvinhu mazuva mashomo apfuura, vachiti mubato mavo mainge mapindwa napongwe kana kuti naJudas Iscariot aida kushandisa kukwira kwemitengo yezvinhu senzira yekuti hurumende yavo ipandukirwe nevanhu. Governor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vanoti vachashanda nemakurukota matsva akadomwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nezuro. vamangudya vari muWashington umo vari kupinda mumisangano ye World Bank ne International Monetary Fund pamwe navachina masa iyo yatanga nhasi. Kati inzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye.
Tatono masaya nhasi tiri kuno kuWashington. Saka zvore kuti Zimbabwe inofakuenda mberi nebasa rayo. Kunyika isumuke zvakanaka. Tati nyika iri kuexpanda, inofakuenda zvinoexpanda. Saka we wish those new ministers very well in their new portfolios kuti vashande zvakanaka nyika izobudirira zvakanaka. Ndizvo zvinokuudza zvifanasa.
Sanga mungati mabond notes aya ari kushanda here sematarisiro amama akaita nekuti vazhinji vari kuti aiwa vamangunjika vakati kana zvisina kufamba ini ndichasiya basa. Pakamira sei pa?
Ngana pindo vano vemavelas kuti mabonus arushana zvakanaka. Mabonus akaiswa kuti vai promote my exports. Nati my exports akakwira by 48%. Hakuzvanda reko kwemavelas. Andiri bakuvunza ivunzo wakapusa kuti izvo bonus arambodze ndokubvisa short cash shortage. Bonus ndokuita improve my exports eZimbabwe. Chinchi Zimbabwe problem ndeZimbabwe ndezvi. Ndekuti kuZimbabwe atina foreign currency. Ufanele vhupu foreign currency kuma exports. That's what remittances. So those people have apo incentive. Kutaunze more foreign currency. Sabono zvirushanda zvakanaka chezvo. Anesi mune kunwa kona kwenye kwa kasi kwangu.
Tomboenda panyaya ye my zero to exchange uye zvatakambonzwa nyaya ye maranzi kuti ndiwachanga achishandiswa zviri kufamba sei.
Takati maranzi ari part of the multi currency system in Zimbabwe. Hatisi kuti adopt maranzi as a currency. Ari mokare. That question is pedantic, does not make sense because Marans is part of the multi-currency system. What you cannot do is to change the multi-currency system as Marans chat as in a sense. Ungatenge sa gold, nima US dollars. Pau chinja kupu Marans. Jum sorezozo. Nupu e softer currency. Kutenge sa platinum, nima US dollars. Kupu e rand, as in a sense. So, unless uchinga upo ishkwere lechechi, Chimaranzi, you want the Maranzi in Zimbabwe. So, Banes, you know, Zimbabwe is a work on the Shansama multi currency system, period. Those are fake news. And I said, I don't want to comment on fake news.
Konyaima Bureau
is the change at Rukunway. The change, I think it's Waganaga, who is a foreign of Waganaga, Bamutemo, Kagati, Akuda, Atsudman, I think it's a foreign currency in the road. Unfortunately, the license. Business. We think it's a foreign currency, just like beer in Zimbabwe. No one legal license. Une nyama unifone butcher's license. Une shop for shop license. Saka same name for one license.
Avo vanga vari governor Reserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya vachitaura naMavelas Mhlanganya uye vari muno muWashington DC. Panya ikunyeswa kwavoti regai timbonzwa kubva kuti zviri kufamba sei kuBulawayo kusimudzirwa kwekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota kwatanga nhasi munzvimbo dzakasiyana siyana munyika. Vamwe vanhu vari muBulawayo vachichema chemawo kuti mutemo wekuti vanonyoresa vanofanira kuve nemagwaro anoratidza pavanogara ari kuvakanganisa. Ngatinzwe nyaya ina Taurai Shava.
Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti vanhu vange vachinyoresa panzvimbo dzakasiyana siyana dzekunyoresa muguta reBulawayo pasina zvimhingampinyi zvakawanda. Mumwe weavo vanyoresa, amai Nyarai Gwari, vaudza Studio 7 kuti vakwanisa kuita izvi munguva pfupi sezvo vange vaine zvose zvange zvichidiwa.
Kuregista kwandaita hakuna hako kundinetsa zvikuru nekuti ndangoya ndine marequirements sekuona kwandakaita paadvert paTV. Kana tikamhanyidzana nenguva ndofunga tinogona kuvhota hedu zvakanaka, kuregista kuvhota zvakanaka, tikasamirira last minute.
Asi vamwe vanhu vakawanda vange vachida kunyoresa vange vachitadza kuita izvi nekuti vange vasina magwaro anodiwa anoratidza kuti vanogara kupi kana kuti matsamba anopa uchapupu hwepavanogara, proof of residence. Amai Gwari vati vaona vanhu vakawanda vachitadza kunyoresa nekuda kwedambudziko iri.
Vanhu vazhinji vari kushayiwa marequirements, especially proof of residence. Vazhinji vari kudzokera nekuti proof of residence havana. Ende vazhinji vane chido chekuvhota asi nenyaya yeproof of residence iyoyo ichavatadzisa kuvhota. Saka zvizhinji izvi zveprocess yavo yakarongeka zvikuru. Kana uine marequirements ako unongosvika nekutosevhwa ipapo chero makiuza asati aveko.
VaRonald Mbemi ndemumwe wevanhu vanyunyuta pamusoro pemutemo wekuti vanhu vanofanirwa kuve nemagwaro epavanogara vachiti kuve nechitupa chinoratidza kuti uri chizvarwa cheZimbabwe ndizvo chete zvakafanira.
Nyaya ye proof of residence ichatinetsa nenyawo kuti umwe landlord anenge asingadi nemapepasa ake isusu ngati ngo register ise kuti munhu arugara munombla wayo o register tanogara pa house number akati tora house number bosi fingerprint nderimwe chete ripa chitupa ripa certificate kuchitora chitupa chako kwa registrar is the same person amunoona chirumganda warari chirumganda masvimo chirumganda blawayo anyway pane registrar ta waso we have that problem yekuti why pakunzi uya ne proof of residence why kumamisha moita sei.
Mutemo wekuti vanhu vanofanirwa kuve nemagwaro anoratidza pavanogara unoitirwa kuti veZimbabwe Electoral Commission vagokwanisa kunyoresa vanhu pamapolling station ari pedyo nepavanogara sezvo musarudzo dzinouya vanhu vanenge vachivhotera papolling station yavakanyoresa. Mumwe mugari angozvidoma nezita rekuti James ati haone chinonetsa vanhu pamutemo wekuti vave nemagwaro anoratidza pavanogara achiti izvo zvino zvinogara zvichiitika kana munhu uchida kuita zvakadai sekuvhura akaunti kubhangi. Ati kunyange hazvo achiroja akwanisa kuwana gwaro rinoratidza kuti anogara papi zviri nyore uye akwanisawo kunyoresa zvisina dambudziko. Izvi zvatsigirwawo na Brian Ngundu.
Vezeki chandoda kutanga kutaura kuti havari kubata vanhu zvakanaka hapana zvinombonyanyorema ndambouya pekutanga ndisina mapepa akati kwane ndashotirwa ne affidavit ndikadzokera ndikanogadzisa affidavit ndikanotendirwa nacommissioner ndikazodzoka ndikauya kuzoregister everything is in process ndotori nereceipt yacho izvozvi right now zvanzi ndisarasa receipt yacho ndinofara chaizvo zvikuru ndam ready prepared to go and vote for next year.
Mumwe wevechidiki Jonathan Ngomo uyo atanyoresa kuti agokwanisa kuvhota kekutanga muupenyu hwake ati afarawo kuti akwanisa kuita izvi uye ari kutarisira kuvhota musarudzo dzegore rinouya. Chikamu chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chatanga nhasi chichapera musi wa16 Gumiguru. Kuchaitwa zvimwe zvikamu zvitatu munyika mose uye chikamu chinotevera chinotanga pakupera kwemwedzi uno. Pari zvino muBulawayo mune nzvimbo dzinopfuura zana pari kunyoreswa vanhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Munoziva here kwekunonyoresa? Chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga Gumiguru 10 kusvika musi wa25. Munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; Ku Epworth, Harare Central, Southerton, Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku Netafara; Ku Manicaland, Chipinge, Central, West, East ne South; Musikavanhu, Chimanimani East and West; Mutare, South, East and West; Manicaland, Chipinge, Central, West, East ne South; Musikavanhu, Chimanimani, East ne West; Mutare, South ne West; Buhera, South; Mashonaland Central, Mbire, Guruve North; Mzarabani, North ne South; Mount Darwin, North ne West; Mashonaland East, Mudzi, North, West ne South; Mutoko, East, North ne South; Uzumba, Maramba Pfungwe; Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami; Urungwe, Magunje; Central, East, North ne West; Kumashingo, Chiredzi, East, West, South ne North; Mwenezi, East ne West; Chivi, South; Matebeleland North, Lupane, East ne West; Binga, North ne South; Matebeleland South, Umzingwane, Matobo North ne Mzingwane; Insiza, Insiza North ne South; Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembudzia, Gokwe Gumunyu; Gokwe South, Gokwe Mafungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi SMA centers ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuwawana pawebsite redu rinoti www.voashona.com.
tinotenda PJ vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk The Connection apo mutungamiri Ngomo achange achitaura nevechidiki nenyaya dzekunyoresa kuvhota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessings Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyamina Chris Gande munhau dzeIsindebele.